Beyonce, and the Ninja President.
Zvano apa china fea apa tambo dava nechi I don't care babu nyanso dama ninja anokwanisa kuruka munhu kadzi wake pasina kugera geda pasina pressure haiwa pasina mweya bichana bichana zvako uchiteya ukasoda kuzviita mujanyiwini panosangana vakadzi vanokunyeya saka usawanda chisamaritan usawanda chisamaritan chokwadi chinokuparadzira imba kunge hurricane chinoparadza kunge hurricane maninja musawanda chisamaritan musawanda chisamaritan chokwadi chinokuparadzira imba kunge hurricane chinoparadza kunge hurricane kana rurimi rwako rusina fire mabepa nongouya achivaya wedzera spicy paunosasa nyaya rikanyemwerera bebi chachaya usambotyira kure manya otraya kana wawana chimoko chawa admire panoda sasi sononyengetedza bhaya pigima nevakutipa vakuvhaya hazvinevamwe dzinoraina nebhaibheri dzichishandisa masasi emutemberi but haiwa bepa haritereri kusvikira wamarisa kunyepa haukandi pakichen haukandi pakichen saka bundira kunyepa ukandi pakichen ndokuti ukandi pakichen bieb parira manyepo ndopanda kukandi pakichen saka biebiwe daira manyepo kuti ini ndikukandi pakichen rudo mazuvano apa china feya apa tambo dava nechi I don't care babu nyanso dama ninja anokwanisa kuruka munhu kadzi wake pasina kugera geda pasina pressure haiwa pasina mweya bichana bichana zvako uchiteya ukasoda kuzviita mujanyiwini panosangana vakadzi vanokunyeya saka usawanda chisamaritan usawanda chisamaritan chokwadi chinokuparadzira imba kunge hurricane chinoparadza kunge hurricane maninja musawanda chisamaritan musawanda chisamaritan chokwadi chinokuparadzira imba kunge hurricane chinoparadza kunge hurricane maninja musawanda chisamaritan musawanda chisamaritan chokwadi chinokuparadzira imba kunge hurricane chinoparadza kunge hurricane maninja musawanda chisamaritan musawanda chisamaritan chokwadi chinokuparadzira imba kunge hurricane chinoparadza kunge hurricane hazvinevamwe dzinoraina nebhaibheri dzichishandisa masasi